mutaurirwe mapurisa mudunhu remidlands inspector emmanuel maoko vaguma kustudio 7 kuti vange vanzwa nezvechiitiko ichi asi vati vange vasati vave nezvekutaura zvizere mutauri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vatova vachiri kuunganidza umboo hwezvaitika vakati tizovabata kurukota redunhu remidlands valari mavhima vaudza studio 7 parunhare kuti varwadziwa zvikuru nechiitiko ichi uye hurumende yatoti chikoro ichi chivharwe kuchiitwa ongororo izere yezvakonzeresa kundengendeka uku nhengo yevanupf vamaclain nyamucherera vanokanzura weward 6 munove mune chikoro cheglobe and phoenix vatsinhira izvi vakati mushure memusangano waitwa uyo wange uchisanganisira veboka recivil protection unit cpu vadzidzi vachaendeswa kune zvimwe zvikoro
matare agarwa kwava nekutsvagirwa pakuti vana vadzidze tunsi dzodzidzasara vana vachange vachidzidza vamwe parasel ndopavatsvagirwa pokuti vachange vachidzidza ipapo parasel primary school chikoro chiri panext saka hatinotenda kuti zviri kufamba zvakanaka tinotenda second republic new dispensation nokumiramira kwavaita
muzvare judith tobayiwa nhengo yebato retriple c varumiriri wekwekwe central mudare reparamende vaudza studio 7 kuti pave nenguva pachichirwa kudhirika kwemidhuri nezvimwe zvivakwa paglobe and phoenix nemuguta rekwekwe asi pasina matanho ari kutorwa ekugadzirisa izvi
isinyanyotanga kuitika tine classroom yemaecd yakaita dambudziko zvakare gore rapera kusvika vazovhara classroom pasisemu chikoro icho cheglobe and phoenix primary school dai waro ministry yaona zvekuita nekuti upenyu hwevana vedu huri pariski chikumbiro changu ndechekuti ngatisashandisai politics pazvinhu zvinokonzera macitizens
vaemmanuel moyo murwiri wekodzero dzevanhu variwo mugari wemukwekwe vatsinhirawo kuti vanoona sekuti mapazi ehurumende ane chekuita nenyaya iyi ave nenguva akapeta maoko
ndinotarisira kuti hurumende ichatora nyaya iyi zviri serious with the potency it deserves kuitira kuti tisave tinozosvika pakurasikirwa neupenyu hwevana neupenyu hwevanhu vanogara munzvimbo iyoyo
taibva kubata mutauri weenvironmental management authority mudunhu remidlands vaoswald ndlovu asi nharembozha yavo yange isingabatike muguta rekwekwe mune nhoroondo yakakura yekucherwa kwegoridhe nezvikwata zvinoita izvi zvisiri pamutemo uye vamwe vanoti izvi zvine chekuita nezvematongerwo enyika mukati nekuti vanoita izvi vanonzi vanotsigirwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende pamusangano wepagore wakapetwa nezuro kucherwa kwezvicherwa zvisiri pamutemo kunyanya goridhe munzvimbo dzakasiyana-siyana ndechimwe chezvinyunyuto zvikuru zvakataurwa nezvazvo ndakamirira studio 7 muvulawayo ndini kudzana musengi